This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 5 2014. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vekuChingwizi votamiswa zvakare kubva pakamba yavanga vachigara. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi nesangano reGallup mumwe wevatungamiri asingagoni kutonga zvakanaka. Chizvarwa cheZimbabwe vaStrive Masiva vanotaura pamusangano weAfrica US Summit muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekuChingwizi vanoti vari kushushikana zvikuru nekutamiswa kwavave kuitwa vachiendesa kuminda yavanga vachiramba vachiti midiki. Mumwe wevagari vepaChingwizi vaMilton Shumba vanoti dzimotokari dzavakapiwa nehurumende kuti dzivabatsire kutakura zvinhu zvavo ishoma, izvo zvave kuita kuti vamwe vagari vatakure zvinhu zvavo nemusoro. Vamwe vagari vanonzi vari kubva panzvimbo iyi vachienda kuminda kumatongo avo ekutokwe mukosi vachiramba kuenda kuminda iyo yakakura kuve 1 hectare. Nezuro mapurisa akapakatira zvombo anonzi akamanikidza madzimai nevana kuparadza matende avanga vachigara. Midziyo yakawanda inonzi yakaparadzwa muchiitiko ichi. Ngatinzwe hurukuro yataita navashumba.
Mapurisa neve riot vaya ndo vakamanikidza vanhu, vakatogaririra mapurisa vachitomanikidza vanhu kuenda kuma 1 hectare. Motikari dzacho dziri kutakura ishoma, uye vanhu vari kutoita zvokusenga nemisoro nhumbi dzavo kutoenda kuma 1 hectare plot. Saka situation iripo, havasi vose vari kuenda kuma 1 hectare, vamwe vari kutodzokera kutokwe mukosi kudhemu, because zviri kutaurika ndezvokuti isu hatisi sutaka konzeresa kuti dhamu rivakwe. Taifunga kuti national program inobatsira nyika yose, kwete vanhu vetokwe mukosi, but zvaakuita kuti vanhu taakusungwa. Taakuona kuti frustration yavakasevenzesa yokuti manikidza kuenda kuma 1 hectare, vaingozviziva zvavo kuti vanhu vachareacta votimanikidza zvavanoda, vakachivha goal yavo.
Saka motokari dziri kutakura vanhu idzi dzabva kupi?
Motikari dzatumirwa nehurumende kutakura vanhu kubva pano patichienda kuma 20 hectare, kuma 1 hectare, dzatotumirwa nehurumende, hadzisiri dzamapurisa.
Vari kudzokera kutokwe mukosi ava vari kuregedzwa here vachikwanisa kudzokera kunogara zvakare pamatongo avo?
Zvazvo kungoti chero zvaitika regedzai tibve musituation ino, nokuti situation yacho is no longer conducive. Beta kuti tiende patakanga tiri, chatakaachivha kurasirwa nemidziyo, chatakaachivha kurohwa, chataka achiva kutambudzwa. Saka regedzai tichidzokera kuno kuti zvese takatozviwana. Saka tiregai tichidzokera timbotanga upenyu utsva, kana mvura ichizouyawo kutokwe mukosi kwacho, nokuti zvino mvura yose yakadrainwa, hakuna mvura. Ende misha yava yedu vazhinji vacho hakuna kutombosvika mvura. Saka tiregai tindogara, kana vazogadzirisa vaona kuti vanofanira kuti vatitorewo savanhu kuda votiendesa kunzvimbo yakafanira.
Vanga vari mumwe vagari vepaChingwizi vaMilton Shumba vari parunare kwakare kuChingwizi kumasvingo. Zvichakadaro, vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vakasungwa nemapurisa mukupera kwesvondo paChingwizi vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pamwe nekurova mapurisa vamiswa pamberi pedare reChiredzi Magistrate nhasi. Magweta ari kumirira vanhu ava eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti vasungwa ava vanoti vakashungurudzwa vari muusungwa. Tabata rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe Chimbwa kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
mapurisa azochaja vasungwa vanokwana ivo 29 vanosanganisira madzimai anepfumbamwe 29 ndovavanangana navo ende vanga vachitiwo vane mhosva yekuparadza propati uye neyekushandisa zvidzakira kumapurisa saka magweta ekodzera anga achivamiririra aisa application kuna mutongi wemhosva yekuti vanhu ava vanofanirwa kusunungurwa nekuti maunzirwo avakaitwa kudare haasi pamutemo vachitaura ivo kuti vanhu ava vakarohwa nemapurisa uyezve havana kuwanikwa vachipuhwa chikafu havana kuwanikwa vachipuhwa nguva nemukana yekutaura nemagweta avo izvi zvinoita kuti maunzirwo avaita kudare zvinge zvisiri pamutemo
saka mutongi wedare atambira sei chikumbiro chemagweta ichi
mutongi wedare ati iye zvataurwa izvi zvakati wandei anoda iye kumbonopetenura zvabva kumagweta achitarisawo mitemo yacho kusanganisira nebumbiredzva remitemo ratingati constitution ozochidzoka mangwana na2 PM achizopawo mutongo wake panyaya taurwa iyi
magweta achionawo kukuwara kwakaita vanhu ava vanoti vakakuwara zvakadii
havari kuratidza kuti vakakuwara zvakati siyanei asi vamwe vacho vanoratidza kuti miviri yakazvimba pano neapo maoko aya haasi kunyatsoshanda zvakanaka uyezve chazowedzera ndechekuti havana kukwanisa kuwanikwa vachionekwa nachiremba
vanga vari rimwe remagweta ezimbabwe lawyers for human rights vadzimbabwe chimbwa vari parunare muHarare nestudio 7 Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vanhu gumi nevatatu vakafa nezuro, vamwe gumi nevasere vakakuvara mutsaona yakaitika mumugwagwa weHarare Nyamapanda. Zvinonzi tsaona iyi yakaitika pakati pebhazi reZupco raive nevanhu vaibva kuMalawi nerori yemujawo Transport. Tsaona iyi inonzi yakaitika panzvimbo iri makiromita 22 kubva muHarare. Mapurisa anoti vanhu gumi vakafira ipapo, vamwe vatatu vakafa vava muchipatara cheparirenyatwa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sangano remuAmerica rinoshanda rakazvimirira richiongorora mashandiro evatungamiri venyika pasi rose reGallup rinoti mutungamiri venyika vaRobert Mugabe vari pakati pevatungamiri vemuAfrica vasiri kukwanisa kutonga zvakanaka. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Panyika 26 dziri musubsaharan Africa, vaMugabe vaiswa panhamba yechi21 zvichireva kuti havasi kukwanisa kutonga Zimbabwe zvakanaka. Mutungamiriri weMali vaIbrahim Boubacar Keita ndivo vakanzi nesangano reGallup vari pamberi pekugona kutungamirira munyika dzose dziri musubsaharan Africa vachiteverwa nemutungamiriri weBotswana vaIan Khama. Ongororo yakaitwa neGallup iyo yakaburitswa nezuro apo vatungamiriri venyika dziri muAfrica vari muguta guru reAmerica reWashington DC kumusangano weUS Africa Summit. Gallup inoti panyika dzose dziri musubsaharan Africa mutungamiriri weDemocratic Republic of the Congo vaJoseph Kabila ndivo vakapeta muswe panyaya dzekutonga. Zvakabuda muongororo iyi zvakabvunzwa kuvanhu vane makore anobva pamakore 15 zvichikwira. Vaiitaidza mara vanhu vemupepeto vepanhau reThe News Leader vanoti zviri pachena kuti vaMugabe vatadza kutungamirira nyika kuburikidza nekudonha kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika.
Hapana mubvunzo ipapo maererano nenyaya yekuti vaMugabe utungamiri wavo wakamira sei tichitarisa mamiriro akaita nyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe tichitarisa zvazviri nhasi haupana mubvunzo kuti zvinhu zviri kufamba sei, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vana veZimbabwe vari kuchema, zvinhu hazvisi kufamba nemazvo. Inyika ine upfumi, nyika ine vanhu vanoshanda nesimba, asi nokuda kweutungamiri hwavaMugabe zvinhu zvese zvakaita mapidigori manyamamire nerongo.
Vadzamara vanoti chimwe chiri kukonzeresa izvi inyaya yeuori uhwo hwavanoti hwapfunya chisero muhurumende.
Ichokwadi ichocho ndofunga kuti tinorangarira iro gore rino pachavo vega vachishandisa mapepanhau avo vabvuzhunura zvakanyanyisa maererano nenyaya dzeuori. Zvino vaisi vamwe vedu zvataitoti kutungana kwana mbudza kuna kwazvinosvika nokuti havazoti vabvuzhunura kudaro vogadzisa zvinoda kugadzirika.
Zvichakadai, nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vati kunyange hazvo vamugabe vari munhu ari kutadza kutonga zvakanaka havawirirani nemashoko egalup ekuti vamugabe vanotonga zviri nani pane mutungamiriri weSouth Africa vaJacob Zuma.
Asi kana Gallup yakandoita research yayo kustate house kana kuti kufamu kwashamu kana kuti kufamu kwagono ichitaura nehama dzevanhava zvingava zviri pachena kuti shuwa vanhu vangafarira vamugabe kati vamugabe kana vakandoita vanhu vegalopiwa vakandira pamba pamugabe chapo pazvimba pavillage pavo pamba chaipo pavo vakafunza vanhu vanogara ipapo pamwe vanhu vavanokuti chavanokwanisa kungoti vamugabe vakanaka. Asi izvi kuti zvinzi vamugabe vanofarirwa uye utongi hwavo huri nani pane hwavazuma aya ndi anonzi manyepo zvemadzanambwanana chaiwo.
Varuhanya vati vanhu vazhinji vari muZimbabwe vanoziva kuti utongo hwavamugabe ndihwo huri kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika.
Zvinobva nokuti vanhu vegalop ava vaitarira chii, nokutizve vanhu vavakataura navo ndivanani? Vanhu vachoni vavo vakaita sei munyaya dzekurarama kwavo, munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvematongerwo enyika? Shuwa kana tikatora galop tikaenda naye kana kuti kuchingwizi, handifungi kuti vanhu vekuchingwizi vangabuda vachiti vamugabe vanofadza kana kuti hurumende yavamugabe inofadza.
Zvichakadai, gurukota rinoshanda riri muhofisi yemutungamiriri wenyika uye vari sachigaro weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 parunhare kuti havavimbe nezvinoburitswa nemasangano ekuAmerica. Vati kuburitswa kwaitwa zvakabuda muongororo panguva iyo pachiitwa musangano weUS Africa Summit uyo usina kukokwa vamugabe kunoratidza kuti hurumende yeAmerica pamwe chete nemasangano anoshanda akazvimirira muAmerica vakasunga rimwe rekusvibisa zita ravamugabe nehurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakanganwa kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murume anga akapfeka mbatya dzemauto emuAfghanistan aridzira pfuti mauto epasi rose muto mumwe kuAmerica akafa. Izvi zvinofungidzirwa kuti zvaitwa nemunhu ari kushanda ari mukati memauto ari kushanda ari pasi pesangano reInternational Security Assistance Force. Kumbomisa kurwisana kwemaawa 42 pakati peIsrael neHamas kwatanga nhasi muGaza Strip panguva iyo hurukuro dzekutsvaga runyararo dziri kusimbaradzwa zvakasimbisisa. Nguva dza8 mangwanani dzisati dzasvika, Israel yaburitsa mashoko ekuti iri kuburitsa mauto ayo munzvimbo iye. NATO inoti Russia yawedzera zvakanyanya mauto ayo pamugano wayo neUkraine mumazuva mashoma achangopfuura. Uwandu hunonzi wasvika pamauto zviuru 20 uye aine matange ehondo, shasha dzehondo pamwe nedzindege. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kutarisirwa kuzivisa musangano weUS Africa Summit kuti vana muzvinabhizimusi vemuAmerica vari kuzvipira kuisa mari inoita mabhiriyoni 14 emadhora mumabhizimusi emuAfrica. Musangano uyu wapinda muzuva repiri nhasi. Mushina bizimusi uye vari chizvarwa cheZimbabwe vaStrive Taputaira Masiwa vari kupindawo mumusangano uyu wevana mabhizimisi muWashington DC. Mutorodo wenhau Blessing Zulu ari kumusangano uyu. Blessing, ungatiudzewo kuti vaMasiwa vataura nezvei munyaya dzekusimudzira zvikwanisiro munyaya dzebudiriro.
VaMasiwa vati ivo vakwanisaivo kunge vange vachiuchika mari kana kuti yatingati ya investment munyika dzemuAfrica dzinosvika idzo 10 nesere.
Ko panyaya zvipingaidzo zvavari kusangana nazvo vati ivo vaMasiwa.
VaMasiwa vataurayiwo nyaya yekuti vave kuisa iya inonzi fiber optic kuti vange vachikwenenzvera mabasa mukufambiswa kwemashoko muAfrica. Vatiwo vakatanga kuita basa iri muSouth Africa vachipinda muZimbabwe ndokuenda kuZambia. Iko zvino vanga vachiti vasvika pamucheto-cheto peSomalia. Asi vari kuti nenyaya yehondo iri muSomalia yave nemakore akawanda vari kukanganiswa kuti vange vachipfuurira mberi nebasa ravo nechikwata chiya chinopfurikidza mwero chinozivikanwa nekuti Al-Shabaab.
Tiri kunzwa kuti vataurawo nezvevechidiki muAfrica. Vatiwo pamusoro pevechidiki.
Vataurayiwo kuti zviri pachena kuti vechidiki ndo vakawanda zvikuru muAfrica. Nekudaro zvakakosha kuti vana muzvina bhizimisi vemuAfrica nenyika yeAmerica vange vachiita mubatira pamwe chiuma chemuzukuru kuona kuti vaisa mari munyaya dzedzidzo muAfrica kuti vechidiki vakwanisewo kunge vachienda kuchikoro. Uye vatiwo vari kufara kuti pane vamwe vechidiki vari kubva kuno kuAmerica vachiendawo kuAfrica vachinopawo unyanzvi hwavo. Izvo zvavati zvakakosha zvikuru mune budiriro yemangwana yeAfrica nekuti vari kuti ivo iri mumaoko evechidiki.
Mubvunzo wedu wekupedzisira, Blessing muchidimbu, ndezvipi zvimwe zviri kutarisirwa nhasi?
Nasi parutarisirwa ipo kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vachaparura iwo chirongwa chekuti icho vachazivisa vanhu kuti Africa ichange ichikwanisa kuona mari inosvika iyo 14 billion kubva kumakambani emuAmerica akaita iwo sana Chevron vari kumusangano wanasi, vana City Group, vana Ford Motors, vana General Electric, vana IBM, Walmart stores vanoita zvemahotera veMarriott nevamwe. Uye pari kutarisirwa kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica shanu kusanganisirawo vaJacob Zuma vekuSouth Africa, vaJakaya Kikwete vekuTanzania, vaPaul Kagame vekuRwanda vachange vachitaurawo nhasi panyaya yebudiriro ingaunzwe neAmerica muAfrica.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing. Blessing Zulu, mutori wedu wenhau dzeStudio 7. Tichiri panyaya zviri kuitika muWashington DC, musangano wekusimbisa ukama pakati peAmerica nenyika dzemuAfrica dzinosvika 50 wapinda muzuva repiri nhasi. Mutorodo wenhau Blessing Zulu anotipanyaya inotevera.
Vemabhizimisi emuAmerica nevemuAfrica vari kusangana nevatungamiri venyika idzi uye pachezvavo kuti vaite hurukuro dzekuvamba mabhizimisi nekutengeserana. Pari zvino kudyidzana pakati peAmerica neAfrica kuri kuunza mari inosvika mabhiriyoni 75 emadhora pagore. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemabhiriyoni 200 emadhora iri kubuda mukudyidzana pakati peAfrica neChina. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vari kutarisirwawo kutaura kumagumo kwemusangano uyu manheru anhasi. Upfumi weZimbabwe pari zvino hauna kumira zvakanaka zvopa kuti dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziti Zimbabwe inofanira kuumba ukama hwakasimba neAmerica nenyika dzekumawirira kwete kungotarisa kumabvazuva. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti musangano uyu zvikuru wanhasi wekukwezva wemabhizimisi wakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Kudyidzana neAmerica ndo kuchakabata pasi rose. Kana izvozvo mukatarisa kana mapato anoona nezve homwe patrose dzakaita seana World Bank IMF zvinobatwa nezvinoitwa kuAmerica. Kana izvozvo zvinokosha kuti kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kunoratidza kuti ramangwana reZimbabwe rinenge rakaita sei.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi ichishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington mehlo makuru vanoti musangano uyu hauna chaunobatsira Zimbabwe.
Hauzi musangano wekuti wanga uri sangano wekuti kwakune zvingange zvichinyoreranwa aya tinoti mabilateral agreements anowanzo enda nezveupfumi anga achabuda pamusangano uyu. Saka maonero angu ndeyekuti izvo handione zviri zvinhu zvakaya zvinonyanyo zvekuti vanhu vangatoti Zimbabwe yarasikirwa.
Mashoko aya ari kutsinirwawo nemuteedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaChris Mutsvangwa avanoti America iri kuda kudya chemupfupi nekureba panyaya yayo yavati yekubatirira Zimbabwe.
Munhu anokoka waanoda kumba kwake. America ine godo nekuti vanhu vemuZimbabwe vakachuzwa hurumende yaamugabe musi wa 31 July. Saka America yakagara iri nyika inongoda zvekuendesa pamberi zvido zvevachena.
Asi nyanzvi munyadzi zvekudyidzana nedzimwe nyika uye vakamboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vanoti Zimbabwe ndiyo inozviparira yoga.
Hongu, Zimbabwe itarasikirwa nezvakawanda chaizvo pakurukuru kwazvo. Kunyangwe iyo ZANU-PF iri ichange ichiramba kuti yarasikirwa zvakanyanya nekusadeedzwa kumusangano weAmerica nedzimwe nyika dzeAfrica. Saka kusaikokwa kwavo nevamwe avo vanodzitsvura muromo zvicharatidza izvo kuti ZANU-PF icharwadziwa chaizvo. Nekuti kana waregera kudeedzwa kumabiko ukaudzwa chikonzero ndo zvinokurwadza kupfuura kuti dai ndandadya nevamwe.
Mumashoko avo padande mutande ravo rinonzi Our Fireplace, gweta rinorwira kodzero dzevanhu Muzvare Nyaradzai Gumbonzvanda vari kuyambira America neAfrica kuti dzidyidzane zvakasimba munyaya dzekusimbaradza dzidzo kuvanhukadzi nevechidiki muAfrica, uye kuti America itori Africa semubatanidzwa wenyika dzakasiyana-siyana uye dzine muitiro wakasiyana-siyana kwete kuitora senyika imwe chete. Muzvare Gumbonzvanda vanoyambirawo zvakare vatungamiri ava kuti mabhizimisi avachaita neAmerica anofanira kuva ari akanangana nekusimudzira nyika dzemuAfrica kwete kuzoona zvombo zvichitengeserwa nyika dzemuAfrica. Kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasina kukokwa muzvina bhizimisi uye vari muridzi wekambani yeEconet Wireless vaStrive Masiwa varipowo pamusangano uyu pamwe nedzimwe shoroma dzemuAfrica dzakaita savaMo Ibrahim vekuSudan. Musangano weUS Africa Summit uri kuenderera mberi mangwana apo vatungamiri venyika dzemuAfrica vachaenderera mberi vachitaura nezvekudyidzana nekuvamba mabhizimisi muAfrica. Blessing Zulu, Studio 7, Washington, D.C.
Chichiri panyaya imwe chete yemusangano uyu, mukuru wekambani yeSaiSai Wireless uye ari mumwe wechidiki vari muchirongwa cheMandela Young Leader Fellowship kana kuti YALI vatakunda chingodzo vaudza Marvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 kuti vari kufadzwa nemafambisirwo ari kuita musangano weUS Africa Summit uyo vari kupindawo.
Sangano yongori pamusoro penyaya dzekuinvesta nemakambani nemaekonomi enyika dziri muAfrica, kuona kuti makambani edu anga kure sei nemari dziri kuunzwa from the American company, kuona kuti a good number of our global countries and entities vane keen interest in investing in Africa. Saka tichida kuona kuti investment iyi ingauye zvakadini kuti zvive zvinhu zvinoenda mberi zvinokudza nyika dzedu sezvadziri.
Ndianani vanga vari pamusangano uyu uyezve vari kutambira sei kurudziro yekuti vauye ivo vachizoshanda muZimbabwe?
Tine vatungamiri vakawanda, I think almost of 50 South African leaders, tine vakuru vemabhizinisi ari based muAmerica ne ari based kuAfrica, tina Dr. Steve Masiwa ari pano as well and a good number of other individuals vauya kuti vakurukire nyaya dzekuinvesta in Africa.
Iwe watizve uchawana mukana wekutaura naPresident Obama pamusoro pekuti makambani emuAmerica awanikwe achishanda kuZimbabwe, zvii zvauchakurukura navaObama?
Panyaya dzakati wandei dzandichataura nawo, pane nyaya dzekuti kuonekwa kweZimbabwe in the global community, kuti Zimbabwe is a very viable investment opportunity or destination, shall I say. Asi pane vanhu vakawanda vasinganzwisise kuti vakamira semaererano nenyaya dzemasanctions dzaclarification panyaya idzodzo nenyaya dzezvatiri kuita isusu semayoung leaders nemaentrepreneurs kuti tingashandisei nemakambani ari tino kuamerikaku kuti zvinhu zvatiri kushanda nazvo makambani atiri kushandira matiri maproducts atiri kugadzira ange ari akagadzirwa sovanhu vari muno muafrica unge ave ari sustainable in their nature.
Vatakunda Chingozo vari muchirongwa cheNelson Mandela Young Leaders Fellowship vanga vachitaura vari parunhare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko ratarisana nevanhu vanga vachigara pakamba yeChingwizi kumasvingo. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk. Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rinofara zvikuru nezvakabuda mumusangano wevatungamiri veTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF uyo wakaitwa muHarare neZuro. Vatungamiri ava vanoti gurukota rezvemabasa vaNicholas Goche vachimirira hurumende, mutungamiri weZCTU vaGeorge Ngiwane pamwe nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJack Murewa vanonzi vakawirirana kuti vashandirwi havakwanisi kungomisa vashandi mabasa pasina kuwiriranwa nevashandi pamwe nezvimwe zvinhu zvakawiriranwa. Munyori mukuru weZCTU vaJaffet Moyo vanoti semaonero avo vashandi ndo vakabudirira pamusangano uyu sezvo vagara variyo vanoomeserwa kana vashandirwi vakada kutora matanho. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Tingangoti pakutaurirana pazvobvumirwana kuti muZimbabwe hatina tinoti iminimum wage yenyika yese, hatigoni kuisa a package yevanhu vanogumurwa yenyika yese. Asi zvatinokwanisa kuita ndezvokuti tinoti masectors kana kuti maunions nemaemployers kumasectors akasiyana siyana vanodaidzwa kuti maemployment councils maNECs. Ndipo panokwanisa kutaurirwana, ndipo panosetwa maminimums yemasalaries akasiyana siyana. Sezvo nyaya yepackage also inyaya ine chokuita nemari, ngatiti maNECs ndivo vachaseta maminimums akadaro. Yechipiri inyaya yekuti vashandi vanogara kwenguva yakaita sei vari mafixed term contract. Inyaya also yatobatwa nekuti masectors anga atarise futi kuti munhu anosaina materms aya nguva idzi kangani. Hatingabvumidzi kuti maemployers voti kana contract yapera vopiwa mvumo yokuti munhu ngaende kumba kotorwa mumwe.
Imi sevashandi zvamanga muchirwira pamisangano yamaya muchiita mazuva apera aya tingati here makakwanisa kunge muchizviwana?
Tingangoti zvange zvasaririra zviviri izvozvo, vashandi vange vasingadi kuti tive neminimum package yemunyika yese. Labour yafara nezvabuda kumusanganwa nezuro.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJaffet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vagari vekuChingwizi vanomanikidzwa kubva panzvimbo iyi vachiendeswa kuminda yavanga vachiramba. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi nesangano reGallup mumwe watungamiri vasiri kugona kutonga zvakanaka. Chizvarwa cheZimbabwe vaStrive Masiwa vanotaura pamusangano weAfrica US Summit muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndekusiya mina Chris Gande naSandra Nyaira.